Chirongwa chatiri kuita chekuti vana vevanosvipira kuti vatarisiswe nekuongororwa munyaya dzekuongororwa kwechirwere chemhuka yemuchibereko. Chirongwa chatakatanga tingatabva ndokutotandisa asi kuti takatsvaga ukama kana kuzora ukama nevatinoti PSI vanoita zveutano neongororo havamirire ipaputi. Kana ukachiona nguva iri pedyo zvinobatsira kuti ukwanise kuronga, zvinobatsira kuti uwane kuti unorapika nemishonga upi, zvinobatsira zvakare kuti iwe semurarami weupenyu unenge waane tarisiro yakanaka. Uyezve zvinopa kumbiso pakutya nekuita zviindi kuti munhu wakuziva kuti wakamira sei.
Nhasi vamwe vamiriri veparamende madzimai vawanikwa vachienda muchirongwa ichi. Imi muri kutarisira kuti mungakwanise kukwezva vamiriri veparamende vakawanda sei?
Tarisira mavhenasi kuti nekuti takanga taita workshop mashoko mairi apfuura matakapiwa tsanangudzo nedzidziso nePSI ivava vachiuchigana navo vari kuita zamanisheni irori, tikapanana chivimbiso mushure mekunge taongorora kuti zvakanakirei. Takaona munhukadzi woga woga akanga arimo mukutaura nemunhaurirano vachibvuma kuti ai tisinoda kuti tiuye kuzopiwa ongororo iyoyo nekuti vakanga vapiwa njere neruzivo. Chechipiri chatakaona ndechekuti mukati mevamwe vanhukadzi sananita inini pake zvangu vanhu vachigara vatichienda vatinoti woman plus kwokuongororwa pagore rega rega kumuenda uchinoongororwa kuti uonekwe kuti zvakamira sei kuitira kuti uzive mararamiro ako. Saka mune vamwe vanhu vanogara vachitoenda asi takamati ruzhinji rwacho ndore vaya vakanga vakaziva kuti zvinofamba sei. Asi vechitatu ongororo yatakaita pakuratidza kwemaoko kuti chiudzei kuti anoda kuti vaende kunoongororwa, maMP vakapa kuti isu tiri vanhu vanogara kwakasiyana siyana, tiri vanhu vanogara vachingomhanyamhanya nekuti tinotungamirira vanhu vatino asi zvingadii kuti PSI iuye izoita kuongorora ikoko nekutarisa ikoko papalamendi panova ndopamba patinoshandira kana tauya tichibva kumacommunity kwatinoshandira. Tiri kuita zvikwata zvinoita 40-40 nekuti madzimai 124 kupalamendi parishi.
Munoona kuenda kunoongororwa uku kwaita vamiriri veparamende vechidzimai kuchabatsira sei?
Kuchagadzirisa nekuda kwokuti munhu akasivara yake kuti ndingati ndakuita gomarara remuromo wechibereko, pane kurapwa kunoitwa, pane unyanzvi hwaunoratidzwa kuti zvinofamba sei, unoratidzwa futi kwana chiremba kwokuenda. Zvinova zvinorerutsa kuti munhu kana achinzi ari kutsvaga kwaspecialist kana kuti kunyanzvi, ava vanobva vakutsvagira nyanzvi yacho.